diri kuita matambudziko mairi airi kuita. Rekutanga ndiri kutadza kuziya kuti kana mari yevashandi vachipiwa vanoita naurirano na employer wavo anovapa mari. Haingomuke aburitsa mari muhomwe mayo yodedzera kunyika rose kuti tazopa vashandi vedu mari yakati. Ivo vashandi vacho vasati vatomboziya kuti imari uye vaipirwei. Chepiri hurumende yedu inokanganwa kuti yakatyora chibvumirano chedu chatakaita chemasalaries $520 yakamuka yabiwa asi mushandirwa akungomuramba uchiuya kubasa ndisingakupe mari yako. Saka mafika ese atonzwa kunzi kwakandwa 40 kwakandwa 41% hatinei nawo haienderane nedambudziko riripo. Nyaya ingoripo ndeye kuti ngatidzorerei mari yedu payanga iri. Nyaya iripo ndeye kuti ngatidzidzirei kutaurirana semushandi nemushandirwe. Hurumende yedu izozivawo kuti isi hatisi maslaves ayo. Tiri maworkers ane marights awo akatarwa musection 65 yeconstitution yezimbabwe.